manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi kuri musi wechitatu ndira 19 2022 makatirira ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC Alliance inoti inovimba kuti nhengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume.
Zimbabwe ichaita mabielections muna 2022. Saka kazhinji kacho kwetinoziva kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa panorohwa vanhu chatinokurudzira ndechekuti vatapiwe nhau vachengetedzwe uyezve kuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe
sangano revatori venhau rotyira kutyorwa kwekodzero dzevatori venhau munguva dzesarudzo vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 munyika nezuro iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC MDC Alliance inoti inovimba kuti nhengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume Godwin Mangujka anotipanyaya inotevera
Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzavo dzese dzichakunda nekuti ndizvo zviri kudiwa nevanhu vakavhotera vanhu ava musarudzo dza2018
vando vari kutaura kuti tiva kuchina mubaelection tiva kuratidza vamanzora nezanupf kuti isusu tichakatsarudzana zvokuda kuti vabate basa saka ndonyaya dziri kubuda mumacommunities ndonyaya dziri kubuda kunharaunda dzakasiyana-siyana across the country
sachigaro webato iri kumatebeleland north zvakare vaimirira binga north munational assembly vaprince duveko sivanda vaudza studio 7 kuti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume vati vanhu vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavakaitwa nekudaro vanoda kugadzirisa nyaya iyi pasarudzo vati ivo nevamwe vavo vese vakadzingwa vachadzokera pazvigaro zvavo muparamende nemakanzuru
maconstituencies ose akatorwa navachamisa mu2018 ari kudzokera akadaro zvatiri kutarisira kuti tichawedzera nezano kwakadzingwa kana kwakashaika mamembers of parliament ezano isusu edu atori muhomwe taakutoda moo kutorera zano kuratidza kuti 2023 tiri kutora hurumende
vaethridge kureva avo vaimirira epworth vanoti vanotarisira kudzokera kuparamende nekuti veruzhinji kuepworth vanovimba nebato ravo
vanhu kana vachitiona isu sevamiririri vemdc vanoona hope yakanyanyisa tariro yavo yangova muMDC chet ende vanhu vese kuepworth almost 85% vakatongomirira chete kuti vaise vhoti vakangomirira kuti vaise vhoti pachinhu chinongombira mdc iye isusu vamiriri vemdc tiri vanhu vanomirira vanhu
vasizi vavaudza studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende nemakanzuro adziite zvido zvevanhu uye bato ravo rave nehwaro hwekuona kuti vanhu ava vari kugona basa here kana kuti kwete vati izvi ndizvo zvichashandiswa kuona kuti vanhu ava vomirira bato zvekare here kana kuti kwete musarudzo dza2023
tunyaya yatiritarisa ndeyekuti mamembers of parliament nemacouncillors vachiva machampions ekufambisa zvido zvevanhu mumavirus leadership platforms avanogara like parliament and a local council board pavanenge vachifambisa nyaya dzedevelopment nyaya dzekuti vamirire makodzero evanhu nekuti ndo the central objective yavakasarudzirwa kuti vaende kuparliament
vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vasidix muradzikwa vanoti danho ratorwa neMDC Alliance rakanaka chose uye nhengo dzebato iri dzichakunda sezvazvakaita muna 2018. Vati hapana chakanyanya kushanduka kubva panguva iyi.
Sekuna kwangu vatsigiri nevanhu vebato reMDC Alliance rinotungamirwa navane Nelson Chamisa, vanhu vanoziva zvavanoda ende vari clear pakuziva zvavanoda nevanhu vavanoda. Uyezve hapana chingatadzisa vanhu ava vakadzingwa kuti vadzokerezve vachinokukwidza nekukunda mumabyelections atakatasana nawo, nekuti vanhu vakambenge vakavasarudza pekutanga ndiozve vanhu vachazovavhotera mukati menzvimbo dzavo. Uyezve vanhu vakanga vane kugunun'una kukuru pakudzingwa kwavakanga vakaitwa navaDouglas Ngonzura, vachiti havasiriwo vakaita kuti vapinde pazvigaro izvi, ndio vakavavhotera kuti vapinde. Saka vanhu ivavo zvakare vachavavhotera kuti vadzokere pazvigaro zvavo.
Asi vamwewo vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha vati nyaya yemakakatanwa nekurwirana mazita inogona kukanganisa zvipata zveMDC musarudzo.
Makwidzi ngaasangoitwa mumapoka ezvamatongerwo enyika okungoti vanodamburana damburana. Vanhu havana kumirirana kuti vadamburane damburane zvokuti ndozvavaitsvaga. Vaitsvaga kuti utungamiri hunge hwakanaka. Kana yanga yavayo kwana Bvanyangu, vanhu vachangoona kuti zvimwe tinopedzerei nguva hende yedu zvekune vanenge vakaita sevakarondeka weinge vakadaro. Saka pachaita kudamburirana ipapo, nhembe dzichadamburiranwa nokuda kwenyaya iyeyo.
Mamwe mapato akaita seMDC yavamonzora pamwe nezapu ari kupindawo musarudzo idzi. Mangwana ZANUPF iri kuita sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemabyelections muna Kurume. Mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati bato ravo richakunda musarudzo idzi, kusanganisira sarudzo dzichaitwa muna 2023. Sarudzo dzemusi 26 Kurume ndedzekutsvaga vanhu vachatora zvigaro zvenhengo dzeparamende nemakanzuro akadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti nemamiriro akaita zvinhu gore rino vatori venhau muZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhak dzine sarudzo vachatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya. Sangano iri ratiwo riri kunedzekana nemashoko akaburitswa neCitizens Lab yekuCanada anoti Zimbabwe, Zambia neBotswana dziri panyika nomwe dzemuAfrica dziri kupomerwa mhosva dzekusora zvisiri pamutemo vanhu vadzo dzichishandisa unyanzvi hunonzi Circles Spyware. Gore rino Lesotho neAngola dziri kutarisira kuita sarudzo, uye gore rinouya Zimbabwe, Eswatini neMadagascar dzichaendawo kusarudzo. Misa Zimbabwe inoti munguva dzesarudzo hurumende dzinodzika mitemo yekuomesera vatori venhau nevanopikisa. Mukozi yanyaya iyi tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo.
Tochitarisira kuti mudunhu redu nyika zhinji dzichange dzichienda kusarudzo mugore ra 2022 na 2023. Zimbabwe ichaita mabyelections muna 2022. Saka kazhinji kacho ketinoziva kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa, panorohwa vanhu. Chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe, uyezve kuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe. Tochitarisira zvakare kuti nenguva yatiri kuenda 2022 chii chakamboitika mushure umu. Mushure mugore ra 2021 kwakava nekudzimwa kwemadandemutande.
Zvakaitika kupi zvimusadhak?
Kune nyika nhatu dzemusouthern Africa dzakadzima masaisai. Democratic Republic of Congo muna 2021 munguva yekusarudzwa kwemutungamiri wenyika. Eswatini yakadzima kaviri muna Juni nemuna Oktobha vanhu vachiratidzira kusafara nekutongwa kwamambo. Tochienda zvakare kuZambia yakadzima muna August munguva yesarudzo dzemaelections dzavo. Izvi zvinotiratidza kuti nemaelections atatarisana nawo muna 2022 na 2023. Madande mutande ari parumana nzombe. Saizvozvo ngatigare takatarisira nekutora matanho akakosha kuti tinge tichivhika kuti madande mutande aya asavharwa. Tochitarisa kuti mugore ra 2022 tiri kupinda nemitemo yakagadzirwa kuti icherechedze kana kuti isunge vanotaura nhema mumakotsi nenyaya dzeCovid.
Yakatangira kupi mitemo?
Yakatanga kuiswa nenyika yeSouth Africa muna 2022 mugore iroro Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Zambia, Zimbabwe dzikabatira dzikaisawo mitemo yaZimbabwe ichibva yaenda kumhirisa.
Sei mchiti yakabva yadzikisa gecho.
Nekuti yakaisa chikamu che 14 yatinotiyo masendenzi inosvika 20 years mujere kana kange wabatwa nemhosva yekutaura zvisizvo nezve COVID-19. Nenyaya dzeOmicron dzikwedzi tinoona kuti mitemo ichawedzera kushandiswa pane kuti ibviswe. Kozoitawo zvakare. Chatinoona ndechekuti vatapi venhau nekucherechedzwa kwenhau ndozvimwe zvakange zvakakanganiswa zvikurusa nedenda recovid.
Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakindness Paradza, avo vanakurirawo vanopikisa nyoka menyu vachiti vanombombunyikidzawo vatori venhau. Asi vanopikisa vanogara vachiti hurumende ndiyo inozivikanwa nemangoromera ichishandisa mapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaparadza.
Isusu segovernment seministry of information tiripo pakudzivirira zvakadaro kuona kuti kodzero dzevatori venhau dzachengetedzwa. Saka tichaita misangano nevamwe kunyanya-nyanya vemapoka ezvematongero enyika nemapurisa.
Munenge muchida kuvaudza kuti kudi?
Tivaudze kuti majournalist oro vatori venhau, vatapi venhau, vapiwe mukana yavo yekuti vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa kana kuti pasina kuharaswa pachirungu. Saka tichataura nezvazvo nekuti dzimwe nguva vatori venhau ava vari kumbunyikidzwa neavo vanoita nezvematongerwo enyika kunyanya-nyanya veopposition.
Ko vanopikisa vanotyora sei kodzero dzevatori venhau? Tinonzwa kanguva dzakawanda vanogara vachitiwo hurumende ndo ine mangoromera, vanoita sei?
Vanomboita dzimwe nguva dzavanotandanisa kana kuti vanhu vavo pavanorova vatori venhau. Saka isu seministry toda kuzvigadzirisa izvi kuti zvisaitika.
Munotanga rini?
Kutanga nemabielections ari kuuya muna Machaya, tozoona nesarudzo hombe yemageneral elections yegore rinouya. Saka izvozvo zvozvo ini ndakamirira mukuru wangu mai Mutsvangwa, tichazama patinogona napo kuona kuti tataura nevane mamwe mapoka kuitira kuti vatori vedu venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakindness Paradza vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 427 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5266, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevanomwe kana kuti 226887. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri negumi nezvishanu zvine mazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 4,215,836. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri nemazana mana ane gumi nevana kana kuti 3,242,414. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matatu zvine mazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 30,841. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yashika nguwe kutichimbo tarisa zaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muKiev kuUkraine uko vari kuita hurukuro nevatungamiri venyika iyi murwendo rwavanoti nderwekubatsira kuderedza kusagadzikana kuri munyika iyi zvitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo. Vanhu gumi vafa muMadagascar zvitevera kunaisa kwakaita mvura nezuro usiku muguta guru renyika iyi reAntananarivo. Izvi zvaziviswa nebazi rezvemukati menyika. Mvura iyi iri kutarisirwawo kuwedzera zvakanyanya nemusi wechina uye icharamba ichinaya kusvika mukupera kwemwedzi. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro nava Alec Sandikonda Sakara avo vari muLilongwe guta guru reMalawi uko vakavhura chitoro chavo chinotengesa zvekuvakisa dzimba. VaSakara vakaberekerwa kuKaroi mudunhu reMashonaland West vakadzidza kwakare kuKaroi nekuChinoi. Asi nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika vakazowana mukana wekubuda munyika muna 2005 vachinotsvaga mafuro manyoro kuMalawi. Vanoti zvinhu zvakambotanga zvakavaomera semunhu akanga asiri kwake, asi vakazogadzikana vakakwanisa kuzovhura chitoro chavo icho vanoti chave kuvapawo mari yekuti vakwanisewo kubatsira kubhadharira mari dzechikoro vana vanoshaya vekunharaunda kwavakazvarirwa kuKaroi. Ndatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini muZimbabwe ndakabva mo 2005 kuya kuno kuMalawi and ezvinezvi ndine 17 years ndiri muno Malawi.
Chii chakaita kuti munge muchibva kuZimbabwe muchienda kuMalawi?
VaJonga, ini chakaitika kuti ndive ndiri kuno kuMalawi matambudziko andaisanganawo muZimbabwe, kushaiwa mabasa, kushaiwa mabhizinesi ekuita. Saka ndizvakaitika kuti inini ndive kuno kuMalawi ndizotsvagawo chouviri.
Masvika kuMalawi ibasa ripi ramakanokwanisa kunge muchisangana naro kana ramuri kuita?
Basa randiri kuita kuno vaJonga kuMalawi ndakavhura kabhizinesi kangu kehardware. Ndirikutengesa zvinhu zvangu momo sekutengesa zveplumbing, zveelectrico nezvimwewo zvehardware. So izvo ndizvo zviri kuita kuti mhuri yangu irarame uye ndiwanewo chouviri.
Mune tarisiro here yekuti nerimwe zuva muchawanikwa muchidzokera kuZimbabwe?
VaJonga, tarisiro yekudzoka kuZimbabwe iripo and ndinofunga kusingaite kuti ini ndidzokere muZimbabwe. Saka nenyaya yeupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe nekumbunyikidzwa kwevanhu kuita mabhizinesi, saka ndinoona zvisingaite kuti tichiita bhizinesi imomo. Saka that's why tiri munomo tichiitaita then mabhizinesi edu then tichiita sei tichivatumidzirawo vanhu vokumusha kuchouviri. And tarisiro yekudzoka muZimbabwe irimo singaite, and because kuno kwatiri kuno inyika yevaridzi isi nzvimbo yokuti tinogona kuda sei tinogona vaka musha kunoku, because tinogona kutenga stand hurumende yekuno iritorera futi. That's why kunoku tichingochengeta automari tedu kuti nyika yeZimbabwe ikachena manje pautadzokera chii muZimbabwe kunoita zvinhu zvedu imomo zvakanakanaka.
Kunyange makabva zvenyu kuZimbabwe, mune zvimwe here zvamuri kuita kuZimbabwe zvingava zvekubatsira kana zvekusimudzira upenyu hwenyu?
Zimbabwe kupane zvakawanda zvandiri kuita sekubatsira maschool fees evana ikoko nekushaya kwemabasa kuri kuZimbabwe uku. Saka kunoku ndiko kwatiri kukohwa zvinhu kuti tichibatsirawo ikoko kuZimbabwe. And vanhu vakawanda vari kubva muZimbabwe vari kuuya muno Malawi and ndinovabatsirawo futi kuvatsvagirawo tumabasa nezvimwe nezvimwe kutiwo vaone chiuviri. Vamonoenda kumabasa kure kure ndinoita mainterviews, then ini ndinovabatsirawo nematransport nekamari kandiri kuwana kari kashoma. But aiwa tiri kuita zvinhu zvakanaka kuno kuMalawi.
Kune dzimwe nyika zvakaita sekuSouth Africa nekuZambia tiri kunzwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe vanenge vasiri kufarirwa nezvizvarwa zvenyika idzodzo. Imi kuMalawi muri kugara sei?
Aiwa, kuno kuMalawi tiri kubatwa zvakanaka. endi Malawi yakasane dzimwe nyika Malawi enzi vanhu vakanaka endi tinobvumidzwa isusu maZimbabwe enzi kuita business redu pese pese because iwo vakaona isusu vanoona se vaona hama dzavo endi shona iyi yatiri kutaura Studio 7 iyi inonzvika pese pese kuno kutogona kutaura pese patinoda even mubhazi tichitaura shona endi iseka futi endi aiwa ivanhu vakanaka Malawi enzi endi tinotenda kuna Mwari kuti Malawi varikuti bata zvakanaka.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaAlexander Konda Sakara vari parunare kuLilongwe kuMalawi naJonga Kandemiri weStudio 7. Vabereki vakawanda vanoti varikutambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga iri kupuwa pachena vana vavo vane dambudziko iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe wavabereki ava vaBernard Mujei avo vane mwana nemakore gumi nemapfumbamwe ane chirwere cheshuga vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupuwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association. Sangano iri kupa mishonga iyi pachena kune avo vane makore asingadarike makumi maviri nemashanu.
Zvakatibatsira chaizvo zvikuru chaizvo considering mishonga yacho madhuro yari kuita. Zvakatibatsira rikuti dai zvaramba zvakadaro zvabatsira ruzhinji rwese rweZimbabwe because condition yatina nevana iyi inotoda kutobatsirana. Saka ndiri kuona tiri kubhenefita zvikuru sevabereki.
Vamujei vanoti mishonga yechirwere ichiri kudhura zvakanyanya kuzvitoro zvemishonga. Vanoti vasati vawana rubatsiro urwu vaitenga mishonga wemadhora gumi pamwedzi nechidimbu vachiti zvaida mari yakawanda kuti vakwanise kuwanisa mwanakomana wavo mushonga wegore rese.
One bottle chinoita kuma 9 tongoita pa $10 anogona kuchishandisa mwedzi nehafu. Mukada kuti mupese kuti pagore kuti imari inenge yashandiswa ipapapo tozotenga futi masirinji acho ekubayisaya. Apa vari kupuhwa mushonga wacho nemasirinji acho ekubayisa saka zvinobva zvatirerukira.
Mumwe mubereki amai Faith Makoni avo vane mwanasikana nemakore gumi nematanhatu ane chirwere cheshuga vaudzawo Studio 7 kuti zvaivaremera zvakanyanya kuwana mari yemishonga.
Hazvatibatsira kozi tanyachita machallenges nekuwana mari tichitenga mushonga weshuga nekuti mushonga weshuga uri kudhura.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vati sangano ravo riri kubatsira vechidiki ava nemishonga nezvinoshandiswa mukuvheneka mamiriro eshuga pachirongwa chavakabatana neInternational Diabetes Federation.
Kubatsira vana vane makore 25 years zvichidzika nemushonga wechirwere cheshuga. Tine urongwa hunonzi Life for a Child hwakauya neinonzi International Diabetes Federation. Urongwa uhu ndehwekuti mwana wese ari muZimbabwe ane makore 25 years zvichidzika basi anofanirwa kuwana mishonga nezvekutestisa shuga pachena. Saka tiri kuzvipa izvozvo mukubudikidza nemafamasi Premier Medical Aid Society. Ndo vatakabatana navo kuti tikwanise kutambidza vanhu zvinhu izvozvo. Saka kune vese vane vana vane 25 years zvichidzika vanorwara nechirwere cheshuga vakasununguka kuuya kuzovanyoresa.
VaJamanda vatiwo vakaona kuti avo vane makore makumi maviri nemashanu vanenge vasina mari dzekutenga mishonga nekudaro senzira yekubatsira utano hwakanaka hwevana ava vanovabatsira kusvika pamakore aya avati vanofungidzira kuti munhu anenge okwanisa kuzviriritira.
Saka takaona kuti vana havakwanisi kupinda muhomwe dzevabereki kuti vaende vanotengerwa mushonga kana nguva yekuda kumushonga yakwana. Saka takaona isusu kuti mwana by the age of 25 anenge akura pedza yunivhesiti akuzvisenzera kuti akwanise kuchitengerega mushonga.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seitsvo, kuoma mitezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ave bofu. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano gore rapera yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Munau zemitambo, zvikwata zveZimbabwe zvecricket nenhabvu zvafadza nyika mushure mekukunda mumitambo yazvo iyo yakatambwa neZuro Maneru. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Asi vari kunyanya kufara maChevrons ayo akarova Sri Lanka nemaranzi makumi maviri nemaviri ndokumisa pamangange 1-1 makundano emitambo mitatu ayo ari kuitirwa muSri Lanka macho. Muteveri wechikwata ichi vatichafa mukombwe vanoti zvinodarisa kuona chikwata chenyika chichiita zvakadai.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza dzivaradza kuti vanokwanisa kuzviita vanodadisa.
Kukunda uku kwapa maChevrons mapoints 10 ekuwedzera pamakumi maviri nemashanu aanga anawo makwikwi ICC World Cup Super League. Zimbabwe yaswetuka Netherlands iyo iri kuramba iri pamapoints makumi maviri nemashanu uyezve yave kuenda pachinhano chegumi nenhatu, Zimbabwe ichienda pagumi nembiri. Izvi zvakauya mushure memaranzi makumi mapfumbamwe nerimwe chete akakandwa naCraig Evin achibatsirwa nemakumi mashanu nemaviri akabva kuna Skander Raza. MaChevrons avogadzirira mutambo wavo kugumisira neSri Lanka uyo uriko nechishanu. Mafaro emaChevrons akasanganawo nekukunda kwemaWarriors ayo akarova Guinea 2-1 mumutambo wavo kugumisira weAfcon 2021. Asi kukunda uku hakuna kunza manyukunyuku munyika sezvo maWarriors aive abuda kare mumakwikwi aya arohwa neSenegal neMalawi. MaWarriors atove munzira kudzoka kumba kubva kuAfcon uku muchato wezvikwata makumi maviri nezvina uyu usati wapera. Mungororo wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti igaro ziva kuti Zimbabwe vaperekedzi chete vemuchato asi ivo havafe vakachata.
MaWarriors tagara tongozvize hedu kuti kubva 2004 patakatsika kuSfax kuTunis itimu yakafanana nevaperekedzi vemuchato vanongoperekedza chete asi ivo havachati. Chero tikaita ana Nakambatini, ana Mashawo Munetsi, ana aniko, hatina, hatibudiriri nekuti hatigone kuronga.
Aka kaveke chishanu Zimbabwe ichidzoka kumba nechimbi chimbi dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza kumakundano aya. Akambotora mukombe wePremier Soccer League achibatira Capes United, George Mudiwa anoti zvino hazvisi kufamba nekuti Zimbabwe iri kutangira kumusoro kwete kubva pasi sezvinoita dzimwe nyika.
National team haisi yekutora 18 order kubva kucollege kuendesa national team asina kumwe kwatakambomuona achitambira. Izvozvo kuri kubasa redu renhabvu iri kudherera mutambo. Kana uchinzi uri munational team unofanira kunge uri munhu akambonekwa kwaari kutamba. Unofanira kunge wakatambira maunder 15, maunder 17, maunder 20, maunder 23. Wozoonekwa unzi kwese kuri kuita continuity manje kusvika kuchi kusenior level.
KuAfcon uku Zimbabwe yakarohwa 1-0 neSenegal ikadamburwa 2-1 neMalawi ndokurova Guinea 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna Knowledge Musona naakuda Mahachi. Mitambo yemugroup B yakapera madeko Senegal iri pamusoro iine mapoints mashanu, Malawi neGuinea ndokuita mapoints mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhauze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuzivandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
IAmerica ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka 1918 ama observations avela ku United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqhakathekileyo ngama electoral forms. Ayacho futhi ukuthi kube le freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number
one. Got an official sanction from parliament.
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation today. I'm sorry, I can't.
Because we have appointment issue.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, umnumzana Julius Malema, namhlanje wethekelele indawo zokudlela eziseJohannesburg, udaba lokuthi uqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegciwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana leThe Herald kanye lemisakazo yeZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancitshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasvanda, uthi bayavumelana lokukhulunywa yiMelika.
Ama observers previous election eka 2018 babona basebefaka okuthiwa ngama observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje kanje. Yiwumsebenzi wama observers. IAmerica ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka 1918 ama observations avela ku United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqhakathekileyo ngama electoral forms. Ayatsho futhi ukuthi kube le freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista lama birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani izanu PF iyanqaba yenza ama delaying tactics, abafuni ukurejista abantu. Abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiya register koBulawayo. Yikho ke isibona ngani yisiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama reforms kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa, akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho. Lithini ngalokho?
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza ukuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenza ngo-2013 ayikalungiswa, ayihambelane le-electoral law. Izinto zonke lezo zithiwa nguMnangagwa sakubhala ku-constitution kodwa akuka-alignwa le-constitution. Yikho ke basebenzisa izinto ezathiwa ngubaba uMgabe lo Smith. singalaleli izinto zikaMnangagwa ngobuye saba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadingutela ukuthi ona kanti kuyini okubangela ukubana ukungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bacine befuna ukuba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene iqathe. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation nalay i-Second Republic. We have seen a lot of things zingena kuparlamente. Siwabona ama-bills amaningi apha phambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms ona lawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media, they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayeqale abe khona. I have no effect on that. There was a time when ZBC news crew was turned down event AMTC Alliance. We have we cover, but culture, I don't know what we have to pay for the number.
Mhlawumbe bayazixotsha intathelizindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story bengela iside the story yabo ngoba bona basevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa ufuna ukuthi yabo iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubana iphume ibe semgcekeni khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena usebhala lokhu wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani andi yiko futhi ongadalela even ilitigation and stuff like that.
Lo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni sezansi emaNdebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namuhla wenzelwe eGwanda badila nxa sebasungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana lengxaki eziningi ezala ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. Unkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi eMadobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngilimileli for the last year kodwa imarket yenganyanjayo yaphansi ngoba siyananzelela ukuthi umumbu awunamali ivine James B 34-32 cents a kilogram but ungakombeyale foda $4.50 kg but imarket yesitshayo laphansi ngingakuncedisa yini.
Omunye njalo umlimi eGwanda unkosikazi Matilda Masiya okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture yena okhale ngesiphala sesizwe ese-Grain Marketing Board GMB athi siyaphuza ukubabhadala.
Sibone besitshele ukubana izilimo lezi zizabhadalwa within 72 hours but to our surprise we are not paid to date since June.
Unkosikazi Rumbizaye Ribombo oyeBedbridge yena okhale ngebhanga le-Women's Bank athi libolekisa imali lingachasisika kuhle ngendlela ukuyibisela.
Kwaba lobuhlungu obungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those months abazange basitele into ezimbi but when we were paying back i-interest yakhona yayingasahambelani so kwasithiya kuyukuthi imali lezo zazingasasisebenzelanga.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigo Colebon emthandazo Women in Mining uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
njalo kumayining khathesi mama kulobugebengu obuningi sesisesaba ubugebengu abuningi sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sithole i-security.
Umphathintambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Thembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to thank you ama-products engiwabonela khana mahle kakhulu and senikhulume nge-market. Omama bavele eBridge, the market for craft is increasing. Sifuna ukuthi lilinke le-National Handicraft Center e-Ministry e-Harare.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhele indawo eziqondileyo zokuthengisela ukuze bengahlali begijinyiswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19 abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asabehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula izintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 30.8 thousand asebehlatshiwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, uMnumzana Julius Malema, lamhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg e-South Africa esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abanengi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo sethulela lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela i-Cream Restaurant ese-Mall of Africa e-Midrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxokozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes, I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You understand?
Are you here?
I'm a member of parliament.
Okay,
that's
have you got
one.
An official sanction from parliament
I
to be here?
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegates. Julius, I'm sorry, I can't.
Then there was a resident on that side because there was appointment with you.
Umkhokheli we-EFF owephelekezelwa iziphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela sithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
They are dividing our people. Because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abanengi bemangele. Ekupheleleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kunengi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu bokuza babathathela imisebenzi.
African brothers and sisters have
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-intanethi etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo ezitaladeni. Incitshi kwezomthetho unkosikazi Thabisen Dubazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenjalo umgcini isihlalo enhlanganiswa eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema ebandla lakhe abaqhuba ngayo lohlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi, ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki, ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye iziphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikhuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela, hatshi abokuza. Ingcwethe ecubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqatshi yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza, ngoba bethanda ukuqatsha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqatshi babikwa bethanda ukuqatsha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lesisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi-ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ngokuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. UMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha abamelayo, uthi uMantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka-3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu, bekufuze singene siqalise ikhesi i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le besitsho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umtshutshisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane bele cala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibabize befakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapholisi. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumtshutshisa ukuthi siqhubekele phambili ngokubana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapholisi asibeze bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So isingesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalaba abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi befakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka-3 February.
Icala abeletheswayo lokho elifana yini? Akukho okuguqukileyo?
Hayi, akukho okuguqukileyo. Icala lokho eliqhubeka la iqala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi istage ngoba ekuqaliseni kwakuyi state esasibiza ababo abafakazi kathesi sowungaba laba betheswa icala ubana betsho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane singathi ngesilungu i-defense yabo.
Lo uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha amela amalunga emthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine, unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba, u-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele Russia lele Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula, kodwa kuzakuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele Russia laye ulesifiso sokukhomisana umlotha na. Ele Russia lona liyalandula ukuthi yilo eliloqalo njalo lemba phansi linduku lisithi kalifuni ukuthi ele Ukraine libe lilunga ele NATO.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso ye-South Africa First. Yona ixotsha abokuza okuthiwa gabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuzo. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
According to inkulumo yakhe uMalema, yena akasixotshanga, azange athi amazimbabwe nihambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebemaningi. So kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le retreatment, kuzaba lokugungelwa kwabanye abantu, then sizame ukubasibiza ama-South Africans. But akusiyo abantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza iqinisweni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends. So bona ngama-weekends abasebenzi. That's why abelungu engafuni ukubaqhatsha. Hayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-ofini. It's rare ukuthi bajike emsebenzi. Bazojika bebhulukele ezinye izitori or i-weekend vele abayisebenzi. Ikati i-weekend eyenza imali.
Yes, siyabona njalo kulalo hlelo lokuthiwa Operation Dudula. Alethuki ngakho konokho futhi.
Besikubonele kudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho. Siyakubona kugcwele ku-social media lo, kumaphupheli amaningi siyakubona bakhuluma ngapho. Kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, ngoba eqinisweni qinisweni awukho mnandi vele, si-stress. Sihlale evalweni, asimqamba amanga njengamanje, asikwazi ukuthi kwenzakalani. So sizitshele ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi, ngoba sikwazi ukuthi bacabangani. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, aseyazi ukuthi baplanani ngathi.
So lihleli nje kuphela-ke, alikwazi ukuthi kuhamba njani.
Sasihleli kuphela thina, sisela ndaba whatever wakudube ukuzenzakala yikho.
Yes, sibona khona ukwenzakala ngesikhathi kula khona kokuma special Zimbabwe permits ongalunge lokho kuhlupa futhi. So kini kujoni konke lokho?
Kuthi ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima eSouth Africa. As long kungela ukukhulumisana, ngoba asizwa ngani kuyakhulumiswana, sizwa kuyakhulumiswana, but cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama permits ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatsha ngama special permit lawo. But manje manje sengasekho, asefaka wonke umuntu enkingeni. Lawo oyabuzithu le paper ele South Africa, inkinga izokufaka kuphela, ngoba vele awuyazi ukuthi kuzenzakalani. Mase kunjalo, so mase ungasela ama permits.
Njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo bala ma permits wona lawo, ngakho ke nxa sekubuya njalo labo Malema, kuyahlupha lokho, akulikhahlamezi kakhulu.
Iyasikhahlameza kakhulu. Yingxoxo esibhekane nayo. Yingxoxo manje vele esikhuluma ngayo, ayikho eyinye, akasihlukumeza kakhulu. Sokuhlukumeza kakhulu Malema bengumuntu athethe imthembi, kodwa ma esenza so hayi, which means asitela backup. So kumele sizimele sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho.
Kulabanye yini asebecabanga ngokubuyela ekhaya, kumbe vele ekhaya lakho kubuyele?
Hayi, kwamanje akula muntu okhuluma ngokubuyela ekhaya. Abantu bazitshele ukuthi hayi, iwafa wafa okufile, masikuthi siyapha siyapha, but ukuthi sibuyele ezimu ngesinye story sethu esikhuluma ngaso unless mayiwe ukuthi asela enyi plani uwasela indlela esizophela kuyo nxa usebenza ingenele laba esihlala khona emafletini yike siza kubona khona ukuthi hayi manje impilo senzima kodwa bengakele ukuthi ngingenela which means besothe emsebenzini sizaqhubeka sihlele South Africa ngoba akwenzi sithe eZimbabwe la kunzima njengamanje akula msebenzi akula plani vele akubonisi ukuthi ungavuka nje kule kungcono sela sihlambelana namanga
bangalixotsha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani khona
sizoncinga babudule dala thina thina dala sincinga athina njengabantu leyabuya bomthokazi dala sihlupheka kakhulu sizancinga sizohlanganisa ayikho into esingayenza unless ma sokunzimanzima wathi azokunzima nzima ike sizohamba khona hayi nothi manje manje usase-eli bamthemba asiunqambelana amanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezima to early
ye phosela ukugcina amahlako
hayi mina engikuthiyoyo kuphela ukuthi hayi uNkulunkulu nguyazi abafowethu kena abayenza kwa abakhulanayo kodwa uNkulunkulu nguyazi asazi bazogcina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hayi into engekhoyo vele asicabani asiunqambelana amanga hayi angikezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasebenza sidala amazimbabweni imoli yonke le ngisebenza khona lamazimbabweni hayi wiwo kodwa wiwo kodwa yithi sodwa asiunqambelana amanga hayi sizabona ngakho ukuthi bazayenzani.
Lo mnumzana Nhlanhla Nsuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla ubexoxa lo Kips Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobe leSri Lanka ngamaranzi angamashumi amabili lambili emdlalweni wesibili wohlobo lwe-One Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye amaranzi alikhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthola amaranzi aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole amaranzi kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya amaranzi alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye amaranzi angamashumi ayithoba munemunye lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyilitshumi ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona uzehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu ngokunqoba elikwenze eleGuinea nge-2-1 emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikaGroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belingiyeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade ethungamela iqembu leli uNorman Mabheza bekufanele enze ngcono ikakhulu kubadlali abanye sibabone bedlale emdlalweni weGini abanjengabokhudama hatshi labo Zemora ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangela ukubana-ke ngabe baphiwa amathuba emdlalweni le esemuva besingeza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lihlezi emsileni wengalane yesibaya sikaGroup B lile miklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlalweni walo wakuqala kwathi kwesibili linqotshwe nge-2-1 ngele Malawi. Kolunye udaba olumelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni uhockey linqobele Uganda nge-5-0 emdlalweni walo wesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walo wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 leSouth Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A ndawonye leSouth Africa iNamibia kanye leUganda. Kusibaya sikapool B kuleZambia iNigeria iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi